zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kuti hurumende yakabhuroka isina nechouviri sezanupf inotungamirirwa napurezidendi Mugabe. Inoonekwa ichiunganidza mhomho yavanhu vachiita mabiko, vachirya, vachimwa, vachidhakwa, vachitamba. Ruzhinji rwenyika, more than 80% yomunyika ichifa nezhara. Tose tinoziva kuti gore rino chairo vashandi vose vehurumende havana kuwana bonus. Nhasi pano mumwe ticha atondifonera vachiti ndangowana payslip yaDisemba, taenda kubhengi tawana kusina mari, asi payslip yanga itaura kuti unohora nhasi. Izvi zvongoreva kuti hurumende iyi mbudu yayo haina chinhu. Zvino zvinotishamisa kuona vaMugabe vari munhu anofarira zvemafaro. Nyika iyo iri mukutambudzika kwakadai, tatambura.
Oraiti Vagutu, Vagutu regai ndipe mukana kuna vanguni. Munoti nemashoko akutaurwa navagutu.
Tichitanga, panga pane vanhu vanosvika 100 vanosevenza mudhipatimendi rapurezidendi. Sechipiri, vanhu ivavo dai vasina kuita pati, mari yacho yesadza neraisi nechikeni nenyama yakabhengiswa napurezidendi hayaibhadhara masalanji akutaurwa nevanhu ava. Tinoshandisa ndechekuti nezuro iye wedu changira akaita pizza pati nebato rake. Tinoshandisa ndechekuti pati yacho iyoyo yakabhadharwa yebusiness members vaisevha vanhu vehotera one of the 5-star hotels muHarare. But even zvadaro handi vashoropodzi kuti vakaitirwei pati nebusiness members, handidaro ini. Nenyaya yekuti isu tiri vanhu vachema, panoshaika vanhu, vanhu vachichema, tinotendera vanhu zvokudya, vanhu vodya. Zvino avava vanhu veboka iri ichinge adezirana kezimbabwe rinopiro kana zvinhu tichifamba zvakanaka tiregedzai kudya, tiregedzai kufara kuti tikasvika Christmas isakazarwa musi wa25. Hapana munhu aitamba ngochekutanga vanhu vakadya sadza, raisi nenyama yanga yadhirekwa napurezidendi. Chaita kuti vanhu vakabhadhara zvemabhonasi masanchez avakakumbira kune varungu vavo vanhu vembc ivo vabhiki vari kutaurava vakaona vachibuda mune munyika havapii zimbabwe vari kudya nevarungu kune imwe nyika nekwavakaenda. Ndakaona vachibuda painternational airport vari kudya mari nevarungu.
Vagutu pindurai.
Ndoda kutaura zvinhu zviri zvinokosha. Chokutanga ndechekuti hapana Christmas party yakaitwa nembc yakahostwa nemabritish. Ndo point number one. Point number two, ini handidye mari yevarungu. Hapana munhu wembc unorya mari yevarungu. Ndomuka mukomanguni vanokanganwa kutiwo besides the politics ndiri gwetavo rine kambani yangu inoshanda selawyer. Ndatova nemakore anosvika almost 30 years ndiri gweta. Saka ngavazivewo kuti ndokurarama kwandinoitavo. Politics ndotoita sechido kushandira vana veZimbabwe, hakuna kuti kutsvaga kurarama. Ndo zviri zvandoda kunditaure izvozvo.
Vanguni, tinozwa kuti nerimwe gore kwaita mhare kana drought. VaMugabe vakasendeka mabiko avo ekupemberera kuberekwa kwavo vachiti ayo hatingaite mabiko enyika ichitambura. Vaitadzawo here kuita zvimwe chete izvozvi gore rino?
Kana vaMugabe vafunga kuti gore rino handisi kuita pato zviri kwavari izvo, asi vanenge vachitenderwa kuti vaite izvozvo nemitemo yenyika nebhajeti inenge rakapaswa neparamende nevanhu vemc. Todapa epoposition inotaura kuti apa daimaita makadai, apa daimaita makadai so. Ende hatisi opoziho inonyepera vanhu. That's why ndc ichigara yakadyiwa maelection. Inonyepera vanhu kuti mune muzimbabwe hamuna masanction. Ivo vanhu vachiona vakafunda vachiverenga vachiziva kuti britain yakataura ega kuti tichitosevenza nembc pamasanctions atinopa zimbabwe nenyaya yekuti dzinatiira zvakanaka vakatorera minda varungu. Ivo britain inotaura izvozvo. Kana ivo vabriti vachiramba kuti kunyepa vamunhu vese akatiri anozvidemo zvavakataura masanctions aripo.